Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare panera anhasi uri musi wemugovera ndira 11 2020 makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nzvadzi dzangu dzandakarasikirwa nadzo ndeAuxilia Jonga naItai Jonga. Ndohanzvadzi dzangu dzakaita tsaona dzakandisiya.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvinofa mutsaona yakaitika muBotswana neZuro.
Chandingataura ndechekuti zvikoro zvinovhurwa zvakavharwa. Hurumende pakotoro rese yanga isingadi kusangana navarairi. Kwasara mazuva mashoma shoma ndopayada kuratidza sekuti iri kumhanya mhanya. Chikuru chatingada kutaura ndechekuti mari inotambaira varairi yakaluza vhalu yatinoti purchasing power parity pachirungu.
Zvikoro zviri kuvhurwa nemusi wechipiri, asi varayiridzi vanoti havakwanise kunge vari muzvikoro vachidzidzisa sezvo vasina mari. FC Platinum inoita mangange 1-1 neAl Ahly yekuEgypt mumutambo weCAF Champions League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvakafa mutsaona yakaitika muBotswana neZuro uye vamwe vanhu gumi vanonzi vakakuvara zvakaipisisa mutsaona iyi. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Tsaona iyi yakaitika mushure mekunge mutyairi wemotokari yaive nevanhu ava atiza mapurisa achimhanya zvakanyanyisa. Asi ndokutadza kuchengetedza motokari iyi mumugwagwa izvo zvakaita kuti ibeuke ndokuuraya vanhu vatatu. Mukuru wemapurisa yepatsesebe muBotswana vaAmos Kikatetsi vaudza Studio 7 parunare kuti tsvagiridzo yekutanga yaratidza kuti mota iyi yanga yakatakura zvizvarwa zveZimbabwe zvisina magwaro ekufambisa gumi nezvitatu. VaKikatetsi vati njodzi iyi yakaitika mushure mekunge mota yeToyota Wish iyo isina kumira payakamiswa nemapurisa, izvo zvakaita kuti mapurisa vaitevere.
And they were carrying illegal immigrants. But the only thing that should be just when they find the police might have mounted their roadblock, they should stop and obey the police signal instead of running away.
Mapurisa emuBotswana achiri mubishi rekutsvaga hama dzevanhu vakakuvara mutsaona iyi, achiti vaviri vakafa munjodzi iyi vakwanisa kuzivikanwa nehama dzavo. Vanyika dzino Jonga avo vane makore makumi mana nemana vachibva kwamadamombe kwamurewa vakwanisa kuziva hanzvadzi dzavo mbiri dzakafa munjodzi iyi. VaJonga vaudza Studio 7 kuti hanzvadzi dzavo ndimuzvare Itai Jonga avo vane makore makumi mana nemairi pamwe chete namuzvare Auxilia Jonga avo vangava vane makore makumi maviri nemasere.
Hanzvadzi dzangu dzandakarasikirwa nadzo ndeAuxilia Jonga naItai Jonga. Ndohanzvadzi dzangu dzakaita tsaona dzakandisiya.
VaJonga vati kushaya kwehanzvadzi dzavo mbiri idzi kwaminamisa mamiriro ezvinhu mumhuri yavo sezvo vaviri ava ndivo vanga vachibatsira kuriritira mumhuri dzavo.
Nevanhu vaviri ava varasika panzvimbo imwe chete kudai. Kudai Mwari dainge vagona kutora mumwe chete vachindisira mumwe andogona kupishana naye pamatambudziko akafanana nekuti kana tichida kubatsira amai achinzwisisa sevasikana ivavo. But apa pakutondinedza kuti ndichaita zvekuita sei.
VaStuart Matikiti avo vaishandirwa nemufi Itai Jonga kwamakore masere mudhorobha reFrancistown vati varasikirwa zvikuru sezvo mufi anga ari munhu anovimbika zvikuru.
Ndashanda naye kwemakore anokwana 8 years. And pa8 years izodzidzi handina kana zuva 1 randinomupa chipomerwa. Ndaimutora semwana wemumba sehanzvadzi yangu ndarasugira zvikuru.
Mumwe muzvinabhizimisi mudhorobha reFrancistown vaLovesan Manase vakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvigare zvakabatana uye zvibatsirane muupenyu.
Ende ndinofara nekuti kubva patakatanga naambasada wedu vamukono weshuru tikakwanisa kuraise about 23 people. Musangano wedu weFrancistown diaspora uri kukura and tichaita make sure end of the day munhu wese ajoina.
Vachitaura neStudio 7 parunare mumiri weZimbabwe mubotswana vabatira ishe mukono weshuro vati mhuri dzarasikirwa dzichemene tariro munguva yakaoma iyi. Mwedzi wakapera vamukono weshuro vakashanyira zvizvarwa zveZimbabwe muFrancistown vachizvikurudzira kuti zvive nemagwaro ekufambisa kuitira kuti zviite nyore mukuva nemvumo yekugara muBotswana. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Varairidzi vari musangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vanoti havasi kuenda kunodzidzisa panovhurwa zvikoro nemusi wechipiri. Sangano iri rinoti varairidzi havana mari yekuti vakwanise kuenda kubasa. Mutungamiri wePTUZ vatakavafira Joe vanoti kunyange hazvo hurumende yakaedza kutaura nevashandi vayo nezuro hapana chakabuda nekuti mari yakavimbiswa nehurumende ishoma zvikuru kuti igadzirise matambudziko akatarisana nevashandi. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinotiwo rakabuda nechisungo paCongress yaro chekuti varairidzi havasi kuzoenda kunodzidzisa panovhurwa zvikoro nemusi wechipiri. Izvi zviri kutsigirwawo nerimwe sangano reZimbabwe Teachers Association. Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi vaPaul Mavhima kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi pamusangano wakaitwa nezuro, hurumende inonzi yakanga yavavimbisa vashandi vayo kuti yaizowedzera nezvikamu zvinotangira pazvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana zvichidzika. Vainge vakamirira hurumende munhaurirano idzi nezuro vaMoses Mike vakaramba kutaura neStudio 7 vachiti vamavhima ndivo chete vanokwanisa kutaura nezvenyaya iyi. Tabata vaJou kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Chandingataura ndechekuti zvikoro zvinovhurwa zvakavharwa. Hurumende pakotoro rese yanga isingadi kusangana navarairidzi. Kwasara mazuva mashoma shoma ndo payada kuratidza sekuti iri kumhanya mhanya. Chikuru chatingada kutaura ndechekuti mari inotambaira varairidzi yakaluza vhalu, yatinoti purchasing power parity pachirungu. Nekuti varairidzi vaitambira mari yaiita $450 to $550. Ndokubva hurumende yati mari iyoyo yanga yakafanana namabhoni. Mabhoni ndobva arohwa neinflation zvekuti mari iya pari zvino yava nouremu hunoita $30 to $35. Saka varairidzi havasi kuda kuintrudzirwa mari, havasi kuda kushini. Vari kungoti hurumende ngaizosire mari yavo yavaitambira payanga iri pavhalu ye$450 to $550 zvichienderana neinterbank rate iriko. Nekuti kana vachiti havana maus vanokwanisa havo kupawo mari yomuno asi ichienderana nevhalu yemusi wavanenge vapa. Saka ndo muzongozo wenyaya uyu. Saka varairidzi mari dzavakatambira gore apera dzakasopera kudhara, saka havakwanisi kuti vange vachienda kuzvikoro kwavo.
VaJou, tiri kuona kuti hurumende yakaita musangano neApex Council nezuro chishanu ikavimbisa izvo kuti inokwanisa kunge ichiwedzera vashandi vehurumende nemari inobvira pazvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana. Ko, imi sei musiri kutambira danho ramakapuwa here nehurumende?
Danho rokutaurwa nehurumende harikwanisi kupedza dambudziko ratinaro. Dambudziko ratinaro harisi rokuwedzerwa mari kana yokupuwa kushini. Ndekudzorera mari yaitambirwa navarairidzi payanga iri mugore ra2018. Saka tikatarisa mari inenge yapiwa izvo inongotitaridza kuti kupa mari inobva pa25 kusvika pa30 US. Saka tikaedzera pane imwe seti yatatinayo tinongosati pa60 US. Isitora kudzoserwa pa450 to 550 patanga tiri. Uyezve mari iyoyo inotopa kuti zvinhu zvive wese. nekuti zvinotapira muzvitoro zvinotapirawo maskukis acharamba achikwira matransport agosimba achikwira saka izvozvo hazvipedzi dambudziko ravarayiri tinopedza dambudziko ravarayiri kudzosera mari dzavarayiri dzavaitambira padzanga dziri pana September 2018 ndochete zvinokwanisa kupedza dambudziko ravarayiri nokuti izvezvi maskukis akakwira afuma 7000 kusvika kuma 15,000 asi varayiridzi mari dzavo dzichikwira nemari shoma tingati 97% at most asi maschool fees anenge akwira nekuma 500%.
Hamusi kutambirawo here chichemo chiri kupuwa nehurumende chekuti izvo haikwanise kunge ichiwedzera mari kana kuti izvo kukutambirisai mari yamuri kuda imimi nokuti izvo zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi munyika.
Chokutanga ndokunga ndataura zvakanaka kuti hatidi kuwedzerwa mari toda kuti mari yedu idzokere payanga iri saka kuburikidza munanamaio international labour organization tinotaura kuti mushandi haakwanisi kungomuka akahafura mari yavashandi saka hurumende yende yakatanga kubvisa mari yavashandi saka izvozvo ndozvati kuti hazvina kunaka kuti hurumende iwanikwe ichibvisira vashandi mari plus hurumende iyo iri kuti haina mari tinozva kuti yakakwama 1000% salary increase kuvashandi vese vepamusoro kubva pamapermanent secretary zvichienda kumusoro
danho ramuri kutora iri vajoo hamusi kuonawo here kuti riri kuvhiringa remangwana revadzidzi
danho ratiri kutora iri tinotoda kuimbisa kuti vana vechikoro vazive kuti ndiwo vamajor beneficiaries nedanho rati kutora iri nokuti zvichareva kuti kana varayiridzi vawedzerwa mari vanoenda kubasa vachisekerera zvozorevawo kuti vanodzidzisa zvine nduramo saka vana vechikoro ndo vanotozobhenefita nokuti dzidzo inenge yakuya maiso kwazvo nyemba kusadzarunga.
Mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe vatakavafira Zhou vachitaura vari parunhare vari kumasvingo. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro negweta guru muzvare Jesse Majome. Tinokushingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti mazuvano muri kubata mabasa api? Takapedzira kunyanya kutaura nemi muchiri kuita zvematongerwo enyika.
Ndakagara ndiri gweta ndakaredzwa muna 1995 saka ndagara ndichingoita basa rehugweta handinombomira zvematongerwo enyika handisatoiti shuwa ndiri pamudyira ndigere wezvematongerwo enyika wandakatanga gore rakapera tozorora chaiko pane izvozvo asi zvavandipa mukana wekuti ndinyatsokwanisa kupa nguva yangu chinji kubasa rehugweta ndine femu yangu yandakatanga na 2004 saka ndikufara kuti zvematongerwo enyika zvaitondiyaira nguva yangu kubva kubasa randinofarira rehugweta asi uyezve ndichiushandira nyika yangu hangu zvakare ndine komishona kuanticorruption commission saka ndo zvandinonyanyobata inenge ndichiita ndisakura minda yese iyoyo.
Tinoona pari zvino muri kuumirira muzvare farirai gumbonzvanda panyaya yavari kupomerwa yekuti vakaedza kuti vapidigure hurumende. Nyaya iyi yakamira sei?
Farirai ari kupomerwa nyaya iyi nevamwe vake ndingati vatanhatu vadzoka kubva kunyika inonzi Maldives kwavakanga vaenda kundingati musangano inonzi workshop wekudzidziswa nekuzvanga zviri papurogiramu iyoyo workshop yekungo zvakasiyana siyana zvinoenderana nekuti musoro wenyaya yacho wakanga uri wekuti kudzidzisa maerana nekuzvimiririra pakufambisa nyaya dzendingati dzegutsa ruzhinji dzeku Zeshi dosha kana zewe utunga miri nekutunazwe vanhu anzisi nekuzvimirira. Pane vana vakatanga vasungwa vanhu rumi. Kangai ndobva azoteerawo akasungwa ega zuva rinoteera. Kwazoteera kuti vanhukadzi vamwe vairi vakanga variko vabvabva vasungwa zvakare. Pane vaine vamwe vari kupomerwa mhosva yekunzi hanzi vakumenerwa kunzi vakaenda kundodzidza zvekubvisa kana kukudubura kana kupidigura hurumende nechisimba. Vachimenedzera hanzi vanonzi vakanga vachidzidziswa zvinhu zvekuedza kushandisa chisimba nekuita mhirizhonga kuti vakudubure vasandure hurumende. Asivo chisafarire vanhu vari kuzviramba vakuti kwete isu hatina kumboenda kundodzidza zvekupidigura zvemhirizhonga kana kutopidigura hurumende. Takaenda kundozadzisa kodzero dzezvematongerwo enyika nekuti zvinobvumidzwa mubumbiro redu kuti munhu anga achiita hanyu kuongorora kuti hurumende inoita zvakaita sei nekuti ungaite sei kuti usimudze izwi rako kuti rinzwike mune zvematongerwo enyika mukutsigira kana mukupikisa zvinenge zvichiitwa nehurumende nekuona kuti vanga zvichengetedzewo ivo sei maererano nekunyanyisisa nekufambisa kwemashoko kuri kuitwa zvemazivano kukwehumizha weinformation technology zvemazwi nemashoko pari kuuya kukanganiswa kwakawanda kuri kuitwa vanhu savaidzidzisavaiva kuti ivo ndo zvavaidi zvakanyatsonyorwa paurongwa wedzidzise ndozvavakadzidzi ndozvavakanga vafambira izvo zvega kwete zvekupidigura hurumende zviri kunze kwemutemo zvechisimba vanozviramba.
Saka pari zvino nyaya iyi yamira sei?
Mufarira yakasungwa musi wa20 May 2019 rinova zuva ndingati vamwe vake fo mabi ake vana vandambotsva vaviri pano vakasungwa zuva rachandofunga zuro wacho vamwe mabi ake vanhu kadzakazosungwa ndofunga svondo rakateera. Saka vasungwa kudaro ndingati vese vakavharirwa mutorongo. Pane akavharirwa paHarare Central Patrol Office vamwe vakagarwa dzigarwawo kune mamwe mastation asi vakazouya kukoti vakapinda mukoti pamwe chete kusara kuti vamwe vaviri vakazoteera vanhukadza. Saka ikoko kukoti takakumbira ini ndiri kumira farirai vamwe pane vamwe vainirirawo vamwe ava tikapisa chaizvo kuti tipikise kuti vana vasatomboiswe panonzi parimandi kuti parimandi kunzi nemutemo wezvemhosva kunzi unongedzerwa kuti iwe une mhosva waunofanira kuti ugozodaira saka takusendeka parutivi nenzi rimandi. So takapikisa chaizvo kuti vasariswe parimandi nekuti taiona kunge nemapepa akanga anyorwa nemuchuchisi anovagweta rinomirira hurumende kana pasina zvinhu zvanyatsobuda zvakanyatsorukwa zvanzi kuti pane mhosva saka takarwisa chaizvo asi matongere magistrate kuti vakati haa ngavaiswe parimandi. Pedzezvo takavhunza kuti rege tichikumbira nyaya yekuti vabude vatongwe vari panze. Takakumbira apa ukoko vachuchisi vekunational prosecuting authority vakambenge vabvuma kuti nyaya iyi inzwike kukumbira kuti vatongwe vari panze nonzi bevu nekuti mutemo unotaura nezvekutongwa kwevanhu kwemhosva idzi dzekusungwa unobvumidza kuti mhosva dzakadzamisira seiyi yekuti munhu anogona kutotongerwa kuti agare mujeri kana akabatwa anogona kutozogara mujeri kwemakore anopfuura makumi mairi. Ndikazondokumbirawo bheo rafarirai nevamwewo vakakumbirawo zikazopiwa asi nekufamba kwenguva takazenge tichindokumbirawo matare kuti vange vachirerutsa vachitutunyura pavanga vasunga zvakayanisa. Pari zvino safarirai takabudira ako ndakabudira ako kukwanisa kunge achindomhanara mapurisa kamwe chete paipasvondo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Jesi Majome kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Notenda Marvelous nechirongwa chawapakurira vateereri veStudio 7. Iye zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, Our Lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezve matambudziko ari kutarisana nesangano reZimpax iro rinochengetedza mhuka munyika. Muhurukuro yedu tabata mutauriri wesangano iri vatinashe Farao.
Zvinonzi kuti mhuka rine mabasa akawanda rinoita risina mana chinoenzaniso vanogara nemhuka mumamisha zvinongo vanowirwa netsaona chekutaura kwandiri kuita neni tindambudziko kubaidibris remurimi akawirwa pamba pake nenzou dzingangoita idzo 60 panenge pasina vanhu vanokwanisa kufamba nenguva kuti vanokwanisa kubatsira varimi asi neushoma hwatinawo nemishina mishoma yatinayo yekuchengetedza tinoedza nepatinokwanisa kuti nguva nenguva tinge tiri panzvimbo.
Mamwe matambudziko amuri kusangana nawo kunze kwemari ndeapi mumashandiro ezimparks?
Matambudziko makuru ndeekuti mhuka dzedu dzakawandisa padzinogara paapadiki ndingakupai semuenzaniso wepaki hombe Hwange National Park. Payakatanga kugadzirwa mugore ra1928 yakanga ine mhuka 2000 pari zvino dzinokusvika kuma84,000 asi padzinoshengetedzwa kwacho hapana kuchinja hapana kukura nekuti tsvagurudzo dzinoitwa nevanoona nezvekushengetedzwa kwemhuka vanoti iwo nzou imwe chete inoda 1 square kilometer. Hwange National Park yakakura 14,600 square kilometers zvinoti ingangosvika ku15,000 saka Hwange inokwanisa kuchengeta mhuka dzinongoita 15,000 kana yadarika ipapo ndo patinoita makamizira ekuti dzinenge dzaakupinda mumisha dzichidya chikafu chevanhu dzichiuraya vanhu dzichiita se ndoidambudziko hombe natinaro kuti mhuka dzatinadzo dzakawandisa ende mhuka kuwanisa kwadzo haisitsaona kutoratidza kuti pane basa rakanaka riri kuitwa kuti mhuka dzichengete asi zvinoda rubatsiro.
Tinomboonawo dzimwe nyika vachipa marezinesi kune vagari kuti vange vachienda kunovhima yavanoti muchirungu culling kuitira kutapudzawo uwandu hwemhuka. Munomboitawo here zvakadaro muchikwanisa kuunganidza mari kuburikidza naizvozvo?
Culling yatingaita yekutapudza kwemhuka ikapedzisira kuitwa mugore ra1987 muno muzimbabwe asi mukutarisa ukaona paiitwa zvecalling ukatarisa mugore ra1960 kusvika gore ra1987 pakakwaniswa kuurayiwa mhuka dzingangosvika idzo 45,000 kubudikidza neurongwa hwecalling asi kunyanyanya zvaiitika kudaro mhuka dzairamba dzichiwanda nekuti isusu sevanhu vezimbabwe tine magariro atinoita ekuchengetedza mhuka zvisinei nezvimwe zvakawanda zvinoitika zvinoenzaniso munhu anoera nzou anokwanisa kuona kuti iyi nzou ihama yangu anokwanisa kugara ne zvakanaka saka mhuka dzaramba dzichiwanda apa patinogara hapasi kuwanda vanhu vanga vakapoteredza pati iyi vanga vari vashoma neni vashoma vanga vari vauyi vavaiuya nevamwe vanhu vashoma asi kuwanda kwaita vanhu ava mumakore zvaana apfuura nyika yezimbabwe haisi kukura zvichienderana neuwandu huri kuita mhuka uwandu huri kuita vanhu nekupamusana futi pekuti kushandiswa kwevhu kuri kuita kuchichinja vamwe vanenge vachida pekugara vamwe vanenge vachida kuita mabhizinesi zvinoita zvakuita tatinge panoita mangange ndosaka chikumbiro chedu chikuru chiri chekuti toda rubatsiro rwekuti tikwanise kubvisa mhuka kuti kwadzakawanda dzichiswa kwadziri kushoma kuitira kuti tikwanise kuchengetedza miti yedu tikwanise kuchengetedza dzimwewo mhuka dzinogara mu pane zvino dambudziko hombe riri kuwira mhuka dzedu kushayikwa kwechikafu kushayikwa kwemiti nekuti mhuka dzinorarama nemiti dzinorarama nemvura izvi kana zvawanda ndo padzinopedzisira dzaakupinda munogara vanhu dzichiuraya vanhu.
Tiri kuonawo nyika iri kusangana nematambudziko ekusanaya kwemvura zviri kukanganisawo sei raramo yemhuka?
Dambudziko riripo idambudziko rekuti mhuka dzakawandisa munoziva kuti mhuka dzedu dzakawanda dziri kwatingatiti kusingana imvura makore nemakore kunoona Hwange zona rezvo uchiri kwagara hakuna imvura makore nemakore saka mvura iyi yakuita ichiita shombo dambudziko rinoramba richiramba riripo kunyanyanyanya tikasakwanisa kuri kudzise mhuka kwadzakawanda zichiisa kwadzinenge dziri shombo.
Aiwa, tinotenda zvikuru vafarawo kuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu.
Thanks.
Manga makateerera kumutauriri weboka rezimparks vatinashe Farao muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Makateerera kustudio 7 anemi muchirongwa ndini Rachel Tao ndiri muWashington DC. Chikwata cheFC Platinum chaita mangange neAl Ahly yekuEgypt mumutambo weCAF Champions League watambirwa kuBaba Fields nhasi. Izvi zvinoreva kuti FC Platinum yava nepoint imwe chete. The Reason Why mumanzi wababa Harare uchiuya kwa muri uchibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Sezongo yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zvikoro zviri kuvhurwa nemusi wechipiri asi varayiridzi vanoti havakwanisi kunge vari kuzvikoro vachidzidzisa sezvo vasina mari. Zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvinofa mutsaona yakaitika muBotswana neZuro. FC Platinum inoita mangange 1-1 neAl Ahly yekuEgypt mumutambo weCAF Champions League. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Ini ndini Rachel Tou ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina ntungamiri Ngomo achikupai nhau dzeNdebele.
So kuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 11 kuzibandlela 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
sasiye esikolo ngoba asilayo yona imali yokuthi sifinyelele kuyafika ezikolo. Imali ye-transport kunje ziyavulwa bethu abantwana, sesilekile ukuthi sibabhadalele i-school fees.
Ababalisi bathi kabasoze babuyele emsebenzini ekuvulweni kwezikolo ngolwesibili kulandela ukwehluleka kukahulumende ukubakhwezela iholo.
Amabhuku ayadura, amabhuku wona ngikhulumi avele ama-uniform konke kuyadura. Siyathatha ngapha ama-1,000 pond lawo, siyathatha ngapha ukuthi sikwanise ukwenzela abantwana besikolo.
Abazali abanengi emaphandleni bathi kabasoze benelise ukubhadalela abantwababo esikolo lonyaka ngoba izifuyo ekade beziphilisa ngazo zithanyelwe indlala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ababalisi bathi kabasoze babuyele emsebenzini ekuvulweni kwezikolo ngolwesibili kulandela ukwehluleka kukahulumende ukubakhwezela iholo. Umhlangano obekhona izolo phakathi kukahulumende lezisebenzi zakhe awuphumanga lalutho ngoba izisebenzi zalile ukwamukela imali ebeziyithenjiswa nguhulumende. Zithi iholo lesisebenzi esithola imali ephansi kumele lilingane lamadola emelika angamakhulu phose amahlanu i-$475. Kodwa uhulumende uthe wenelisa kuphela ukwengeza iholo lezisebenzi zakhe lisuka ku-$1,023 liye ku-$2,033. Ngokunjalo ababalisi abaningi bathi kabasoze baye emsebenzini. Umsekeli kamongameli wenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe unkosikazi Nokuthula Hlabangana uthi ababalisi kabalayo imali yokubuyela ezikolo.
Ah, tunajua baba alisimulia sisi bidele asi yeskolo. Kuhani sisi chenjalo, sisi asi yeskolo ngova, asi yayo yoni madi. Yangu sisi finye lelele asi yeskolo, madi transport. Kuhunge kuhunge zia vulaze chavanto ana. Sisi legi ribu sisi baba sade li kufi. Sisi sisi busi yangu sisi na sisi vona yala sisi afundisha. Aba vanya chavanto ana, aba chavanto ana. Sisi zezindin. Sisi leo akonu sisi kwenye uguza, uwe nedi sayo. Oyimulize ukuthi sise and sesukunandelela kakhulu ukuthi njengababa lesi uhulumende wethu akazifisi nxa sithi asihlale phansi sikhulume sesibona ngani ungcono ukuthi singaye emsebenzini kwazabona khona ukuthi hayi othisha sibili abathabanga abajabulanga.
Uhulumende uzamile ukulengezelela iholo izolo kodwa isilinganiso abefuna ukwengeza ngaso lisalile lithe sincane kakhulu. Njengababalisi kahle kahle lifuna ukuholiswa malini?
Thina vele besisithi akusibiyeleni khona fana sagcinela khona. Uthi imali yona esasiyihola between $450 to $550. Ikhonvethe nge-1 to 50 nabayisebenzisa emabhenki aqeni uhulumende ukuthi kumabhenki bathi i-US 1 to 15 besinike yena len salary eku-P D L $450 to $550 ne-rate yena le i-1 to 15 then lapho will be happy. Lokhu kade besithi bayasizama ngakho hhayi ithi vele kuyafanda ukuthi balwa lathi ngoba vele ayisozitshintshi ayisozisenzele lutho imali ade besithi bona basizama ngayo. Ungakhangela kade sithi impilo esiyiphila eZimbabwe izindleko ezikhona ukuthenga khona ukudla khona ukuthi uphile ethenga umuthi esibhedlela kunzima. So imali eyabatshoyo vele kuyafanda ukudala vele.
Ngamanye amazwi ngemali yeZimbabwe likhangelele kubo 6 to $7,000
kakhulu yiye ngasenza sithile kuhle njengama-professionals njengabantu abafundisayo abazali bathengisa imfomo besifundisa ukuthi kathi sipase sibe ngothisha sikwanise ukukhangela abanye sifundise labethu abantwana.
Uhulumende njengoba esithi akalayo imali pho kuzagcina ngani nxa lingasayanga lani ezikolo?
Athina kwesinye isikhathi asibone ukuthi yindaba yokuthi imali ayikho. Bona ingani yindaba yokuthi baprioritizane. Bona abakuboni kuqakathekile ukuthi uteacher aholise imali esifisayo eyenelisayo. Mina ngokubona kwami bona ingani imali ebanayo. And thina singayekela ukuya esikolo bazasibiza kuphela behlale phansi kanti basinike imali esiyifunayo thina. Yiso isikhathi okumele sibe khona ukuthi ngoba ukuthi lathi sibe sithiwa sizafakelwa mbijana lokhu sibuyele futhi sistrike sifakelwe
uNkosikazi Nokuthula Hlabangana ngumsekeli kamongameli wenhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe EPTUZ. Ezinye izisebenzi zikahulumende lazo zilakho ukukhalala umsebenzi loba nini zikhala ngodaba olufanayo. Ngokuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Kulobunzima obukhulu ngoba ungakhangela imali efunwa ngababalisi nemali efunwa nguhulumende akukho esingathi kulokuhlangana. Ababalisi baphila kwi-environment e-volatile ngoba economy at the moment ayikho-stable noma price ethu alokhu esiya phezulu naphezulu. Yikho ngezinye indlela singathi abakufunayo kule ngqondo kodwa sikhangele njalo kwezomeconomy sithi uhulumende unayo yini i-capacity yokubhadala leyo mali. Uza kuthola ukuthi uhulumende akanayo indlela loba imali yakhona yokubhadala. So i-deadlock le I think le-challenge yobukhulu ukuthi izaqanyela njani kodwa singakhangela ngezomeconomy besingathi uhulumende ubengangena akhangele ukuthi angakhweza lapha athe kubona yena angakwanisa ubhadala. Engenza njalo aphinde abe sekulokubana abelokhu esenza amakhushini abe sebona izindlela zokubanceda izisebenzi zakho. Singakhayela sithi loba bona bababalisi uhulumende ngakuthi ukuthi umbalisi nombalisi uyakwanisa ukufundisa loba bantwana abathathu esikolo sikahulumende mahala ngoba yena engumbalisi. Ekhangele ukuthi ama-civil servant aba lama-benefit anjalo njengoba naye ezibhedlela zikahulumende baba lokuyi-percentage abangakubhadaliyo kuyikuthi i-package esingathi part of ama-benefit okwenzela uhulumende. I think singaba lobubelo ngoba lokho kwemali akuncedi ngoba singathi namuhla loba bathi ngabalisi bathi bayafuna ekwezelandi yokwena liya bayafuna interbank rate kulokuthiwa FD ripple effect yama-civil service to the economy ngoba what will happen immediately after ukwezelwa kwamurholo ngibukana ama-prize azaba phezulu ngoba i-purchasing power yama-civil service ile serious effect ku-economy ngoba yenza ama-prize aye phezulu ngoba
njengoba kulo kungavumelani lokhu shoko kasisoze sibone yini izikolo zisiba njengezibhedlela abantwana becine bengasahambi kungela babalisi ngoba ababalisi bayajama bathi kabaye emsebenzini
kangelela ukuthi kukhona kube lobubelo bebe lokuhlangana bebe lokuzwanana ngoba asingeke senze into ezibhedlela kodwa ungawunanzelela ukuthi ngemuva sike saba layo indaba yesituation enjengale I think singakhuluma ukukhumbula kubo 2008 amatitshara aqeda abo 4 months esebenza ama-3 days loba ayengayo emsebenzini so into esizama kuze ibalulekile yikho imali sithi uhulumende sofuze akhangele ezinye iindlela zokunceda ababalisi ezishiyene lezakhe lezazicabangayo zokubapha imali ngoba imali abayijimisa le nge-inflation esilayo hayi soze fike ngoba singaze sithi i-interbank rate namuhla bavuka beyiphiwa nale equivalent to-interbank rate kodwa imali yabo ingaba sezandleni umona ewenzayo kwi-economy yonke nje iba mkhulu njalo uhulumende kutho ukuba nawo sezosebenzisa le mali angelayo
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho sixoxela ekwabulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Kwezemaphandleni abazali abanengi ezansi yamandebeleni bathi kabasoze benelise ukubhadalela abantwababo esikolo lonyaka ngoba izifuyo ekade beziphilisa ngazo zithanyelwe yindlala. Kubika intathele zindaba yethu u-Albert Ncube.
Izimuli ezinenge esabelweni sezansi yamandebeleni ziphila ngokuthengisa izifuyo ikakhulu inkomo zihlawulele njalo lendleko zabantwana esikolo kodwa indlala lonyaka ithanele imhlambi osekujeya izakhamizi phakathi kobuyanga obuzadala ukuthi zehluleke lokuhambisa abantu abazo esikolo lapho zivulwa kuvikezayo. Umnumzana Willis Kumbo isakhamuzi emagedleni njalo kuthi kazi ukuthi uza kwenza njani ukuze abhadale indleko zesikolo.
Njengoba le nkomo esikade sizithembile ukuthi ziyafundisa abantwana zife zaphela kutshengisa ukuthi abantwana labo bonke bazahlala phansi ngoba le mali yankona siyayizungalikhwele yaphezulu akula ncedo sizalubona ebantwaneni ukuthi sibancedise le ndlala le ndlala ngoba laye umntwana angaze akahambe esikole elihambileyo ngala kula ncedo abangamipha lona ngabe zikhona besikwanisa ukuthi sithengise inkomo lani ihambe ebhadalela umntwana esikolo.
Ugumbo uphinde wathi kuyadinga ukuthi uhulumende afundise abantwana abasezikolo zemfundo yaphansi ema-primary kungela mbadalo.
Uyafisa ukuthi ngabe uhulumende yena kusukela ku-grade 1 kusa ku-grade 7 ancedise ukuthi ngabe abantwana labo kwenzakala ukuthi layafaka isandla kungabile ukubhadala kumbe kuwonalo umnyaka nje okulobunzima akancedise ukuthi ancedise lakuthi abantwana labo bangabhadali ngoba isimo sangikonti babhadale imali yankona yikho.
Unkosikazi Beauty Dube sakhamuzi eGaranyemba laye uthi kasoze yenelisa ukuyiqoqa le mali efuneka esikolo ngoba iphezulu kakhulu.
I-school fees siyadura, amabhuku ayadura, amabhuku wona ngikhulumi vele ama-uniform konke kuyadura. Siyathatha ngapha ama-1000 bond lawo, siyathatha ngapha ukuthi sikwanise ukwenzela abantwana besikolo. Kunzima lokho kulapha eZimbabwe, kunzima okunzima vele asikwazi lokuthi singene ngapi. Ngakuyacatsheka emhlabeni ngaphansi ngase singena labantu bethu sicathe ngoba kulapha kunzima. Ezikolo ziyavulwa so asikwazi ukuthi kumbe bazahlala ekhaya kumbe sisayenzani.
Amazwi akhasekelwa ngumnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi semawani othi intengo yengwalo zokubhalela iphezulu okumangalisayo okuzadala ukuthi kufunde kuphela abantwana bezipatsha.
Abantwana bazahlala sokubile khokona kwakudala ngesikhathi sikaSmith khoka ukuthi kwakufunda abantwana bezinodi ngoba ibhuku elilodwa liyabe lisenza 15 bondi. Abantwana bazihlalela vele ngoba kula nto esingayenza vele ngoba lokudla vele kasilakho futhi emakhaya akula kudla futhi okhona emakhaya. Abantu siphila nzima, sithwele nzima, sifelwe izifuyo, inkomo zifile, imbuzi zifile, amadonga afile konke kufile sithembele khona
imbata lezikolo zemaboarding kanye lezizimeleyo iqongo okumangalisayo osekuthi iningi labazali lingazi ukuthi libambe ngaphi ngoba iholo lingakhuphuki abanye abazali sebesusa abantu ababa ezikolo zemaboarding ukuze bafunde besuke emakhaya abo lobanje abogatsha lwezemfundo besithi abasoze bakhweze imbadalo yezikolo zikahulumende iningi labazali lithi lokhu akusizi lutho ngoba zingenele abafundi bonke lezi zikolo kusenjalo sekuphithizela njalo endaweni ezijiyeneyo zegwanda lapho iningi lezakhamizi selibamba amacimbi unkosazana nokuthula rhadebe ohlala emaplazini insindi uthi ukuvela kwamacimbi lalo nyaka kubasizile ngoba bebhekane lodubo lwesitshebo emakhaya uma rhadebe uthi amanye bayathengisa ukuze bethole imali yokuziphilisa ngimele umsakazi westudio 7 ngisemajawundeni egwanda ngu-albert ncube
siyabonga Albert singene kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile mhlanga
siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile mhlanga lamuhla sixoxa lo nkosikazi Phoebe Dube owebhinga esinampande sihlaziya indlela ukudla okwabiwa ngayo kulesi sigaba okuvela kunhlanganiso ezizimeleyo kanye lakuhulumende
abantu baqalithiwa kuthiwa bayanika ukudla akuzange kube nabantu ababakhulisayo but ukudla kwabuya so bavukela khona abantu ukudla kuqaliswa emini benikwa abantu but benikwa ama 7 kg i-7 kg usually last time i-World Food Program bebenika 10 kg. Baqalisa ukunika 7 kg. 7 kg ifana le 2 kg. So nxa benikwa abantu, kuyasetshenziswa izikhali, kusetshenziswa amagabha. Babecelile izikhali, bathi bacela kuma-village health worker, ama-weighing scales. Sabanika, but akuzange kusebenze. Bona badinga amagabha. Niwasebenzayo amagabha-gabha, ama-4 liters, ama-5 liters.
Kodwa ukudla lokhu kahle-kahle kuyini?
Ukudla okukhona umumbu nendumba-ndumba ama-cowpeas ne-cooking oil.
Manje abantu babegcwele bebaningi labana okwathiwa baya kufinyelela kumbe abanye bagcina bengangenanga kuluhlu.
Abaningi bachiwe but babhalwa baba baningi basokuselektwa njengami mina ebhukwini lethu kusabhuku wethu kwathathwa only 3 out of 25 households. So abaningi sabhalwa kuphela but asizuzi lutho. So izolo bebehambile because last week ukansela wethu wamemeza abantu bonke bahamba kwayabhalwa futhi wathiwa bonke lababezuza kwi-social welfare babhalwe but akulangitsho wazuzayo even abalamabizo abiziweyo nxa inamba yakho yefoni ingangenanga kukompyutha awuzuzi lutho.
Ye kodwa balinika isizathu.
Isizathu bathi nxa ibizo lingekho ibizo liphumile but inamba yakho ikhokhesi nxa ingazange i-aphiye kukompyutha wena awuphiwa. Bebekhona abanye abakade bebuza ukuthi kanti sesile-3 months kwathiwa hayi 3 months izabuye yimali lizanikwa imali but imali yakhona iyabuye ivela nga uhulumende uyehluleka ukudinta ibhondi ngabe banika abantu engamayusa abantu bazibonele bayazitshintshela.
Kodwa uhulumende-ke ukhiphe umbiko esithi ngempela abantu bazanikwa imali le yama-cash transfers.
Hayi singaba lethemba but thina ku-ground ikuthi uyabona nxa kukhulunywa ngomlomo umuntu esehofisini kuyachiyana lo muntu osemakhaya. Umuntu emakhaya kuyasiwa ngendlala bantu abantwana abancane kathesi izikolo ziyavulwa abantwana abancane abale mizi yabo 2 bantwana 3 bantwana sebesebenzisa ukutshontsha izifuyo. Anti yabo
umnyaka esesiwungena kukhanya kunjani isimo sokudla le masimini?
Izulu lalime kuhle laqala sibili ukuqala ukuna ngapha ngithi akufanani lokamanye amahozi but osokunzima kathesi utshani sobuchile emasimini sobuchile akusela lutho akusela themba because mina njengami kwakumili ngahlanyela kwamila sibili but ngingahlakula
kathesi akusabonwa ngitsho umumbu wonke lamabele kwaja vele kokuthi this unyaka lo esiwungenileyo lo vele asikwazi ukuthi kuyasala abantu yini kumbe kusaleni because ukuthi inkukhu kwalandela inkomo kathesi sokungabantu sesiqalise ngezililo sokuyasiwa ngendlala
abantu
bakithi ngingathi nxa kubuye ukudla kumbe kubuyeni ngona sibambane sibone ukuthi omunye lomunye uzuzile kunokuthi singenise ezomba ngazo ibe sengisithi ngesidonga bantu bakulindiswe bakumbira tujatane ndaba inzala yakhona nimpathi new year inditwa tangu na 2020 kubanga tulaba mapenzi aindilide kwinda kuli 2019 because inzala yakhona namuchifu chesidinga wesi mwasina mpandi tulapa inzala kalumbalo ngatujatane benzuma kusala nangukete nezawulakala
leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Phoebe Dube owebhinga esinampande. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile. Siya kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silo Chris Gande.
Elingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle. Siyadibana njalo kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa lomnumzana kucacaphulu ingcwethi kwezemithetho njalo engunobhala obona ezedale lephalamende lezesisekelo sombuso kubandla le-MDC. Okwaqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu lami ukuthi libe lami kulo mhlelo namhlanje. Kanda kube ngelelana nabalale.
Ye, siyathaba lathi kuba lawe ngomnyaka omutsha wona lo. Ye, ungasitshela ngodaba lolu olokuguqula isekelo sombuso okufuna ukwenziwa yiZANU PF.
Into efuna ukwenziwa yiZANU PF, efuna ukwenziwa nguhulumende kaZANU PF. Eyokugazetha ukuthi bafuna ukuamenda iconstitution. Thina njenge-MDC ibandla elakhankasa kakhulu ukuze kube ne-constitution njalo sisebenza silamabandla amaningi akhankasa kakhulu esenzela ukuthi kube ne-constitution leyo. Siyakwazi ukuthi i-civil society emela uZulu yakhankasa kakhulu ukuthi kube ne-constitution. Siyakwazi ukuthi kwaba ne-constitutional making process yakuqala ekhokhelwa ngubaba uJaji Usiku. Kwaba le constitutional making process le Echo Park kuhamba kubuzwa abantu ukuthi bafunayo. Sesimangala ke kathesi nxa sibona ukuthi uhulumende lo ongenileyo ongene ezithi yena uletha uyi second republic uletha intando yabantu esehamba ke ehamba ehluzula lapho abantu abalungise khona egeqa okuhlanyelwe ngabantu ngoba lizanazelela ukuthi abantu babethe into yakuqala babethe thina sifuna ukujaji nxa bekhethwa. Kethwe lathi sikhanyele ikodwa kusenzakala iminyaka yonke le bekungasekho lokhana ukuthi kwakuvuka umgabe te useyaphoyinta ojaji abangu-8 eyaphoyinta abantu bakhe abangaziwa ngumuntu abazabe senza intando yakhe kuphela. Uhulumende kamnankagwa uthi sefuna ukukhipha khona lokho. Okwesibili esingakukhangela uhulumende uthi yena abantu bebezibamba bethenga into ama-vice-president amaningi elizweni asayifoni babethe bona sifuna ukuthi upresident nxa ekhethwa ase atsho ukuthi uvice president wakhe uzaba ngubani bakhijime bebonke. Uvice president abe evotele nopresident abe evotele intando yabantu leyo. Uhulumende kamnani kwabo ukuthi hayi asisakufuni lokho. So konke okumele kwenziwe even u-attorney general usoke uprosecutor general lo prosecutor abantu ubesekhethwa ngabantu be-interviewer sike sabona ama-interviews ukhetha uprosecutor general kuthiwa kathesi hayi umnankanga usezabe ekhethe ese-bedroom yakhe. So yizo zonke lezi zinto esizikhangeleyo ukuthi kanti nguhulumende onjani ofuna ukuthi asibisele emuva. Safaka i-constitution ka-2013 kathesi sokuthiwa sibuyele emuva siyekuqalisa kutsha.
Manje liza kwenzani?
Thina njenge-MDC ekhokelwa ngobaba uNelson Jamisa sithi into enjalo kasiyifuni njalo ama-amendments wonke abayalethayo siyakwazi ukuthi akhona amanye ama-amendments akhuluma ngezinye izinto ezijiyeleyo. kumele sihlekise wonke ama-amendment asiwafuni, ngoba ungathola kule amendment eyodwa enhle ephakathi kokuganga kuba yingozi ukuthi uthi uyayisekela. Kumele sihle sikulahle konke sikuchithele phansi. Thina ephalamende ngalesi sakwenza ukuthi sakwenza umsindo, sizadibhetha uZulu abone ezwe le mcijo, bazakuzamele bathi umcijo ukuthi umcijo wabo ukuthi bezinto yokuganga enje kuyini. Thina singawuthatha lokhu sithi yikhuyo esi-2. Abantu baqala ngokutshaya umgaba ikhuwu, kathesi sebetshaya thina njengabantu ikhuwu. So kasikwamukeli lo.
Manje lizathatha nyathelo bani?
Inyathelo esingalithatha kathesi yikhona lokho ukuthi sitsho ukuthi asikusekele, ngoba sengangithi kuqakathi zonke izinto zile-legitimacy. I-legitimacy kayiqaniseli ku-president kuphela, ayipheleli ku-president kuphela. Yonke into eyenziwayo kumele ibe ne-legitimacy. Ama-amendments e-constitution la esenziwa labo kumele abe ne-legitimacy. Siyakwazi ukuthi bewenza ama-amendments la kumele kuyiwe ebantwini. So ama-amendments bazawenza ngendlela yokuthi balenge bona e-parliament. Kodwa angicabangi ukuthi bengathi beseza ama-amendments lathi sithule, singadebate e-parliament, singakhulumi, kumbe sivume, sibanike i-legitimacy. Ngalo abantu bangahlamuka, bangena imigwaqo, bademonstrate bezi zinto eziningi. Asikwazi ukuthi abantu bazakwenzani, ngoba kuyabe sekusenziwa into engaphandle kwentando yabantu.
Hayi, isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Ngithanda ukuthi ngivalelise abalaleli. Ngiyalibonga ukuthi leli program lifisela umnyaka omuhle. Ngiyakwazi ukuthi isikhathi sizizima, kathesi akula kudla, akula imali yezibhedlela kayikho, kathesi kudla libhadalanga e-school fees. Kodwa sikhulekela ukuthi uNkulunkulu asezele kube ngcono enxaye kube nezulu. Abantu badobhadobhe lokhu lapha nalapha. Siyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Lo ngumnumzana kucacaphulu, ingcwethi ecubungula ezemthetho njalo engunobhala obona eziphathelane ledale lephalamende lezesisekelo sombuso welizwe kubandla le-MDC. Ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Siyabonga Chris ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Kwezemidlalo, iqembu le-FC Platinum libe ngotshikilo bhanqa 1-1 lele Al Ahly lakwele Egypt emdlalweni we-CAF Champions League odlalelwe enkundleni ye-Papa Fields koBulawayo namuhla. Lokho kuthiye amaqembu omabili elomklomelo odwa ngalinye.
Aku kontombi, enga kani nyamaza.
ingoma emnandi esiphiwe liqembu letangapasi sihle phune kudlalade labo elitsha elilesihloko esithi vakalanga we. Ukuziphetha ke ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ababalisi bathi kabasoze babuyele emsebenzini ekuvulweni kwezikolo ngolesibili kulandela ukwehluleka kukahulumende ukubakhwezela iholo. Kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamilinkomo.